chekutanga tinoti makorokoto kuna Advocate Nelson Chamisa vasarudzwa nemaprovinsi ese kuti vange vachitsiva vaMorgan Tsvangirai anova iye anga ari mutungamiri wedu wekutanga. Mutungamiri wedu wechipiri anobva ava iye Advocate Nelson Chamisa. Sazvinoreva ndezvekuti maprovinsi edu aona zvakafanira kuti varambe vachitungamira vapedzise basa rakasiyiwa navaMorgan Tsvangirai. Ibasa guru, tinoti makorokoto, makorokoto, Mwari hapi musengwa wausingagoni kutora. Tatarisira kuti vachamisa vachitipinza muZimbabwe itsva saJoshua.
Tiri kuonawo paine vamwe vari kuchema-chema neurongwa hwatinonzwa kuti huchaitwa kubato renyu hwekudoma vanhu muzvigaro vachidomwa nemutungamiri webato. Ichokwadi here ichi kana kuti tsananguraiwo zvakamira sei?
Aiwa, zvakamira zvakadaiwo. Kune mapositions top 8 achange achielektiwa kubva kuvice president, chairperson, vice chair, secretary general natreasurer general. Avo achange achisarudzwa. Asi pane mamwe akaita semutauriri wemusangano, akaita saorganizer, avo achange achiappointwa. Ukatarisa panext door peda paANC vanongoelekta top 6. Mamwe zvikunja izvi ndezvetarenda, ndezvekuti munhu unogona here basa, hazvizi zvekuti unoshambadzwa, zvinhu zvokuti tofanirwa kutonyatsotsvaga kuti wotoita mutauriri ndiani, ende zvinomburukidza nekugona. Wotoita organizer ndiani? Mukanyatsotarisa muorganizer aripo akaitwa kuappointwa navatsvangirai ndivo vachibaya. Mukatarisa mutauri aripo izvozvi akaappointwa navachamisa anova iye ndini. Saka nyaya dzekuappointwa idzi dzinogona kutobetsera musangano.
Asi bumbiro rebato renyu rinoti panyaya iyoyi?
Muna 2014 bumbiro rakagadziriswa kuti vatsvangirai vakange vachifanirwa kunge vachisarudza kubva kuna secretary general zvichidzira. Isusu seleadership itsva takazviona zvakafanira kuti aiwa, chero zvayo constitution iri kutipa masimba iyoyo. Vachamisa vakati aiwa, regai ndiisa mashandise masimba iwayo. Vakakumbira kuNational Council kuti National Council ipe muono wekuti Secretary General naTreasurer General vange vachisarudzwa neelection. Chero zvazvo zvainzi vanofanirwa kuappointwa naPresident. Saka National Council mukurikidza noungwaru hwayo yakati aiwa, ndizvozvo toti Secretary General naTreasurer General naVice Chair naChairperson nemaVice President vachange vachipinda musarudzo. Zvinova izvo zvawedzera demokrasi yedu kubva panaya 2014.